Kunyange hazvo kwasara mazuva maviri chete kuti kunyoresa kwechimbi chimbi kupere, mukuru werimwe remasangano anavamiririra reVendors Initiative for Social and Economic Transformation, VSET, vaSamuel Wadzanai, vati donzvo ravo nderekuti nhengo dzavo dzinyorese dzakawanda kunyange kana chirongwa chechimbi chimbi ichi chapera.
So donzvo rechirongwa chedu nderekubatsira mamembers edu eVSET kuti akwanise kuparticipata maelections ati saka takasangana nawo gore rino. Tinozviziva kuti mavenda akawanda munyika ende vanhu vane zvichemo zvavanazvo, vanhu vane mafungiro avanawo. Saka tinoda kuti pavanoenda kumaelections vange vane information yese kuti process rokuvhota rinofamba sei and kuti kana pane matambudziko vanenge vasangana nawo ndivanani vavangaenda kundoona. Vamwe vangada kubvunza kuti hamuna kunonoka here kuita chirongwa ichi, but tinoti hatina kunonoka nokuti voter registration iprocess inoramba ichingoenderera mberi. Tasarirwa zvedu nemazuva mashoma pabhizi iri kuitika mop up yakaiswa nezeki, but tinoziva kuti vanenge vamwe vanga vasina kukwanisa kuregista vanofanira kungowana mukana wekuti vaone kuregista. Kana pane vanokwanisa kubatsira vafanira kungobatsirwa. Saka ndozvatiri kuita isi organize.
Vawadzanai vaudze Studio 7 kuti nhengo dzavo zhinji dzanga dzisina kunyoresa kuvhota. Vakati izvi zvanga zvakanyanya kudivire nhengo dzavo vanorarama neurema, kusanganisira vasingatauri nekunzwa, avo vavati vanga vachikundikana kuwana rusivo.
So tinokurudzira zeki nemamwe even civil society organizations kuti onai kune vari kurarama neurema madefi aya, vamwe vacho vanoda kubatsirwa. Panofanira kukwanikwa nzira dzokuti ipo paregistration center paya pawanike vanhu vanovabatsira. Vari kurega kundoregista nenhau iyoyo kuti vanosvika vondowana hapana munhu anokwanisa kuvabatsira kutaura, they cannot speak nevanhu ivavo. Saka tiri kukurudzira zeki isusu seboka, tirikukurudzira even mamwe civil society organizations kuti ngatiende nenhau iyoyo kuzeki kuti ngapawanikwe munhu anenge akagara pachikona achibatsira vanhu vane urema kuti vakwanisewo kuregista. Isusu seboka tine vatinoshanda navo ndokunga mavaona mukati vanokwanisa kuinterpreta zvinhu izvozvo. Saka tiri kuti pachirongwa ichi tikawana vanenge vaita dambudziko kuzeki kwachona tinovapa voenda kumaregistration centers, voenda nemamembers edu vanokwanisa kundovabatsira kuti varegiste.
Mumwewo vatengesi vanga vari pamusangano uyu vaStalin Mazvimba vatenda chirongwa cheVSET ichi vakati chavapawo mukana wokuti vanyorese kuwana chimwe chitupa kuti vagokwanisa kunonyoresa kuvhota. VaMazvimba vatiwo ruzivo rwavawana vachanopawo vamwe vavanotengesa navo vasina kuuya pamusangano uyu.
Handisati ndaregista kuvhota nenyaya yekuti ndandakarasa chitupa pandakaita tsaona. Saka iso fa ndauya paworkshop yeVSET iri kudzidzisana maererano nezvekuregista kunovhota uyezve nechakakoshera kuregista kuvhota. Ndichibva pano nda kuenda kunoudzwa vamwe vatasiya kumaruwa kwatinogara nzvimbo dzakasiyana-siyana kuti zvakakoshera kuvhota chii. Kuno vamwe vachiri kuda kutya kuenda kunoregista kuvhota nenyaya yamaitwa maelections kumakore apfuura kumashure, asi nechirongwa chako iye zvino zvinhu zvatisiyane iyezve zvachinja. Mavhotsi aakuita zvino akuita sen asina threat mukati, saka vanhu sungunukai muende kunovhota. Neniwo ndakatonyoresawo kuvanhu vasina zvitupa kuti ndikwanise kuwarisawo zvitupa ndichibetserwa neboka reVSET. Zokuti 3 days or 4 days to come pamwe ndinge ndaanacho ndabva ndatoregista kawana.
VaDavid Chonga avo vasati vanyoresa vatiwo musangano wavabatsira kuti vanzwisise kuti gore rino kune mukana wokuti paitwe sarudzo dzejekerere, vakati izvi zvavapawo shungu yekuti naivowo mangwana vanonyoresa kuzovhota.
Muno musangano ndabhenefitawo kuti nzira dzaishandiswa kujara dzaita kuti tisaende kunovhota dziya dzachinjwa, saka takukwanisa kuenda kunoregista kuvhota neincluding nezvataurwa munomu kuti new voters roll. Saka mangwana chaikwa kuti unoregista kuvhota saizvavharwa.
Amai Vena kuzvidza avo vanoti vanga vagara vakanyoresa kuzovhota vati musangano wavaita nhasi wavabatsira nekuziva zvakakoshera biometric voter registration uye kudzikisa kwaichaita kuti munhu mumwe avhote kakawanda-wanda.
Muworkshop inoi ndadzidza kuti iye zvino hapa tisina munhu achakwanisa kubirirwa kuti kana wakuenda kunovhota nenge taka munhu wese akatorwa mafingerprint apatisina magosta yaimboti akavhota odzokorodza munhu akukwanisa kuti kana aenda kunovhota anongovhota kamwe chete apatisina kubirirana zvango pachena munhu wese ane kodzero dzake dzaanofanira kuvhotera.
Sangano revhiseti rinoti richaramba richienderera mberi nemisangano yekurudzira kunyoresa kuvhota munzvimbo dzakasiyana-siyana kuitira kuti nhengo dzavo dzikwanisewo kuwana mikana yekusarudza vatungamiriri vavanoda. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Patricia Mudadigwa.